Ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro ya nhau dzedu dzanhasi muvhuro kurume 11/2019. Mutauriri webato rinopikisa reMDC vaJacob Mapfume vambonozvipira kumapurisa panyaya isati yazivikanwa kuti ndeyei. Gavhuna vebhanga guru Dr. John Mangunjira vanoudza paramende kuti hurumende iri kubhadhara chikwereti chemamiriyoni mazana matanhatu emadhora kuAfrexim Bank ichishandisa mari iri kuwanikwa kubva mukutengeswa kwegoridhe. Musangano wekudyidzana kwehurumende yeZimbabwe neSouth Africa weBinational Commission unoenderera mberi, makurukota enyika mbiri achisangana nhasi muHarare, ukuwo vatungamiri venyika idzi vachitarisirwa kusangana mangwana. Nyanzvi dzezveutano dzotaura pamusoro pezvirwere zvenyawiri neasma. Vatsigiri veMDC mudunhu remasvingo vopesana pamusoro pekuti ndiani achakodzera kutora chigaro chasachigaro wedunhu pasarudzo dziri kutarisirwa kuitwa pakongresi yebato mwedzi miviri inotevera. Murayiridzi weDynamos Lloyd Chigove anoti haasati anyatsosvika paanoda mukuumba chikwata chake, kunyangwe hazvo Dynamos yakarova Cape United 2-0. Muchirongwa cheLivestock na8pm nhasi tiri kutarisa nezvemusangano wokudyidzana pakati peZimbabwe neSouth Africa weBinational Commission uyo uri kuitwa muHarare. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.